manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 26 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato rezanu PF richishandisa uwandu hwenhengo dzaro muparamende. Sangano rinozviti hashtag this constitution, my constitution, roshora zanu PF iyo rinoti inomanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri zvikuru misangano inenge ine mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi raramba kutambira chikumbiro chenhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba zvichitevera mhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa mukuratidzira kwakaitika muHarare masvondo maviri apfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba vanyima nhengo nhatu dzeMDC mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa vaDarlington Madzonga, vaBarnabas Mwanaka navaEdmo Mushubi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaponda mupurisa vaTokmo Piri pakuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muHarare masvondo mashoma adarika. Vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Mapepa ari pamberi pedare ekuramba mhosva anoti vasungwa ava vaive vasipo pakaitika chiitiko ichi, uye mupurisa uyu anonzi akadonha motokari yemapurisa mushure mekunge mutyairi wemotokari iyi asimudza motokari pairatidzirwa apa mushakabvu asati anyatsogara zvakanaka zvakapa kuti adonhe. Mutongi wedare ati vasungwa vatatu ava vakatarisana nemhosva yakakura kwazvo zvekuti havakodzere kuburitswa muusungwa. Izvi zvatsinirwa negweta revasungwa ava vatondera ibhatasara avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chikumbiro chevakomana vari kutongerwa nyaya yekuuraya mupurisa yekuti vatongwe vachibva kumba charambwa nedare reHigh Court nhasi. Zvinova zvinhu zvatisuwisa chaizvo. Pari zvino tichakamirira kuti tipiwe mareasons kana kuti zvikonzero zvekuti sei idare ratonga richidaro. Tikazviona tozvinanganidza toona kuti tinokwanisa here kuti tiapile kana kuti tinombokwanisa kuti timire tozodzokerazve kuHigh Court neanonzi machanged circumstances.
Vasungwa ava havasi nhengo dzeMDC dzekutanga kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa. Pane dzimwe nhengo nhatu dzakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mumwe mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Mune imwewo nyaya, MDCT yashora kupasiswa kwakaitwa bhiri rinoona nezvekugadzwa kwemukuru-mukuru wevatongi munyika nezuro kanove kekutanga kuvandudza bumbiro idzva remitemo yenyika iro rakavhoterwa neveruzhinji muna 2013. mutauriri weMDCT vaObed Gutu vati zvakaitwa izvi zvinoratidza kuti bato rezano PF harikoshese zvido zveveruzhinji avo vakavhotera bumbiro idzva remitemo yenyika.
Tinoshora zvikuru Constitutional Amendment number 1 iyo yakapasiswa muparamende nezuro. Izvi zvangotaridza kuti hurumende yezano haide zvide zvevanhu. Vanoda hutongi hweudzvanyiriri, hutongi hwekuti munhu anenge ari president ndiye ane masimba ose kupfuura vamwe vanhu vose. Izvi zvaakutyisa nokuti zvavatanga kuamenda kudai zvotoreva kuti vachagara vachidzoka kuparamende vachida kuwedzera zvimwe zvigamba mamwe maamendments akawanda.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF inogona kuchinja chero upi mutemo uri mubumbiro remitemo painodira sezvo ine nhengo dzeparamende dzakawanda kukunda mapato ese anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bhiri rekuvandudza mutemo wekudomwa kwevatongi vematare rekutanga kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 1 rakabudirira nezuro manheru mudare reparamende repasi. Izvi zvave kureva kuti bhiri iri rave kuenda kudare repamusoro reSenate, uko rinotarisirwa zvakare kubudirira pachitariswa uwandu hwenhengo dzeZANU-PF dziri mudare iri. Nhengo dzeparamende 42 dzakavhota kuti bhiri iri ribudirire, 41 dzichipikisa. Bhiri iri rakabudirira zvinenge zvave kureva kuti mutungamiri wenyika ndiye anenge ave nemasimba ekudoma mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice muteedzeri wake pamwe nemutungamiri wevatongi kana kuti Judge President. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vachidzidzisa paKent University kuUnited Kingdom, Dr. Alex Magaisa, vanoti zvinhu zvinoshungurudza kwazvo kuti paramende yakapasisa mutemo uyu kuti ushandurwe ichidzosera simba kumunhu mumwe chete sezvaiitika kare. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Semaonero angu, inyaya inoshungurudza zvikuru nekuti bumbiro remutemo ranga rakagadzirwa richiita iro kuti kusarudzwa kwemajaji kwevatongi vekumatare edzimhosva kunge kuri pachena, kunge kuine vanhu vakawanda vanobata basa racho rekuti ndiani achagara pachinzvimbo. Zvino kana simba iri raakudzorerwa kumunhu mumwe chete sapresident sezvaitika izvi, zvinoreva kuti tadzokera kwatakanga tiri, uko kwataiti hakuiti. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti paramende yakapasisa mutemo iwoyo kuti bumbiro remutembo richinjwe, nekuti taakutodzokera kumashure.
Tingaona iri nzira ichange yaakushandiswa nehurumende here yekuti mitemo yavanenge vachida kuwandudza vanongoipasisa muparamende?
Chinotonoshamisa acho ndechekuti vanonge vazviita kwakawanda muparamende iyoyi nokubva muna2013, nokuti vagara vane yainganzi 2/3 majority. Ndo zvinhu zvinodiwa kuti munge muchikwanisa kupasisa mutemo wekuchinja bumbiro remutemo. Saka ndaona kuti vanenge vatononoka havo kuzviita, asi vatotanga kutanga kwavaita ikoku zvicharera kuti vachange vakuita kuchinja kwakadai nenguva yakawanda. Takazviona pabumbiro remutemo raivepo kare, nokuti rakangochinjwa kakawanda kusarara nezvigamba. Iko zvino ndo zvichaita kuti pabumbiro remutemo irori.
Asi pane nzira here dzekuti vanhu vangagona kupikisa zvinenge zvabuda muparamende umu kumatare edzimhosva?
Zvinonetsa nekuti matare edzimhosva anoteerera zvinenge zvataurwa kudare rekugadzira mutemo kunova kuparamende. Saka kana paramende ichinge yati mutemo wachinja waita zvakati, ndo bumbiro remutemo, ndo mutemo mukuru, hapana zvikuru zvingakwanise kuitwa kuti zvichinjwe, nekuti mune makutoudza dare kuti richinja bumbiro remutemo. Izvo dare rinoti kwete isusu hatina simba rekudaro. Mitemo inogona kuchinjwa kana ichinge yapasiswa nedare mitemo iri pasi pebumbiro remutemo.
Avo vanga vari gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari parunare kuKent kuUnited Kingdom naJonga Kandemiri weStudio 7. N Nepfenyuro ye Voice of America yaenda nasi kuWilliam and Mary University iri mudunhu reVirginia kunoona vechidiki vekuAfrica vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti Godfrey Kurawone nadzikamai Bere vari pakati pevechidiki vemuAfrica vari pachikoro ichi. Mutoreri wenhau Ntunga Milinkomo ari kuWilliam and Mary University. Ntunga, zviri kufamba sei ikoko?
Ongo blessing tichangosvika kunoko kuWilliam and Mary college kwauri kutaura iwe kuti vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kupedzisa zvidzidzo zvavo nhasi. Sekutaura kwako blessing tine vechidiki vekuZimbabwe vaviri dzikamai Bere uyo achange achitura mashoko ake kana kuti presentation maminitsi mashoma anotevera pasi pedingindira rinoti towards a new legacy for Zimbabwe. Uyezve Godfrey Kurawone achange achitaurawo nekubatikana kwevechidiki munyaya dzesarudzo rinova dingindira rinoti nechirungu youth participation in the 2018 general elections. Saka kuno kuvechidiki vese vari kuWilliam and Mary vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanokwana ivo makumi maviri nevashanu. Uyezve vatereri ndofunga vacharangarira kuti vechidiki vese vanobva kuZimbabwe vanokwana ivo makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi.
Mm-hmm. Saka vamwe vacho vari kupi vachaitawo magraduation akadai kunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana idzi?
Ongo blessing ndizvo zviri kuitika svondo rino vari kugraduata kumacollege nemayunivhesiti akasiyana siyana kwavari muno muAmerica. Uyezve vachange vachiuya ikoko kuDC kumuzinda nemusi wechishanu uyezve nemusi wemugovera vakuzosangana ikoko kwemazuva mashoma then vanozodzokera kunyika dzavo nemusi wechina svondo rinouya. Saka kunoku sekutaura kwangu takamirira vabere kuti vange vachitura mashoko avo nelegacy yenew Zimbabwe iyi yavari kutaura.
Tinotenda zvikuru. Ntungamiri, tichakubata zvakare tidzwe kuti zvafamba seiko kune zvizvarwa zveZimbabwe.
Neniwo ndinotenda blessing.
Tinotenda uyo mutoriri wenhau Ntunga Milinkomo ari kuWilliam and Mary University muMaryland. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti havana urongwa hwekubatana nemamwe mapato anopikisa pari zvino, vachiti mubatanidzwa hwekukwikwidzana nebato reZANU-PF unofanira kunge uri mubatanidzwa wevanhu vane pfungwa dzakafanana. VaMaduku vanotiwo kunyange hazvo bato ravo risiri kuwana mavhoti akawanda musarudzo dzemabielections dzariri kupinda, havasi kuzoregedza kupinda musarudzo idzi sezvo vachiti vane urongwa hwekuumba bato ravo rakasimba mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yecoalition haina kuipa. Tinonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana, vane zvidangwa zvakafanana. Saka NPA haitomborambi zvecoalition, asi so far hatisati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. ZANU-PF totobvisa zvedu, vanhu varikudaita coalition against ZANU. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, hauti kwanzi chekutanga ndimbobvisa aripo ndotanga kufunga kuti ndoita sei. Ndo zvitaurwa nevanhu vecoalition. Saa hatina pfungwa yakadaro. Saka yekutanga pfungwa, for example, takasenshe takarozota pati nekuti mamwe pato rezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbe remutemo rakanaka. Bumbe remutemo riripo rakashata zvisingaiti, rinorambidza nini vari kunze vakaita vakwanisa kuvhota kai diaspora iyo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Takutaurwa kuti hamuna bumbe remutemo riripo hariti vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva anongabatani nepati inofunga zvakadaro. For example, MGCT, iye akakambe nasitereki ichiti vhotai yes palast referendum. ana munzira akangorara kuba kwasi andofunga kuti akaita chinhu chakakura sereri chekutunzira bumbe remutemo iro rakashata zvaro. Saka ndobatana nemunhu akadaro pakuti uchazouina akatenge taura kugadzisa bumbe remutemo iye haafungi bumbe remutemo rinofanira kugadzirwa. Imwe example ndeyekuti isusu seNC pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi, vashandi vemuzimbabwe vari kudzimirwa zvisingaiti. Asi mamwe mapato akafanana naMDCT vanotofunga kuti zvakanaka izvo kukwatana naBikos naya vanofunga zvakanaka. Unobatana nemapato akadaro seiko?
Asi kama madhuku vanoti mavhoti amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika.
Aya mavhoti atiri kuona ndeye by election and mavhoti atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizvi vanhu vakatiwanda even pautaura neni panapa kune vanoshandiswa kuti vana madhuku vane pati ipi NC haisati yazikanwa sepati. Saka mavhoti ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa hatikazwi mamidia. Patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma serezi mimi chete ndivi vanhu vanotombokavha NCA vati ukaverenga Herald ukaverenga Tuesday ukaverenga chii ukaenda hapana paunotaurwa zveNCA.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Somalia iri mudambudziko repekugara idzva sezvo vanhu vari kutiza kusanaya kwemvura pamwe nehondo zvikuru mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi. Gerard Waite vanhu vemukuru wechikwata cheInternational Organization for Migration muSomalia vaudza VOA kuti vanhu vangangoda kusvika mazana masere ezviuru vatiza misha yavo nekuda kwenzara mumwedzi minomwe yapfuura. Vanhu gumi nevanomwe vave kuzivikanwa kuti vakafa mutsaona yekudhirika kwechivakwa chemuturikidzanwa yakawanda chakaitika nemusi wechipiri muMumbai kuIndia. Zvikwata zviri kutsvaga nekununura vanhu zvavana mimwe mitumbi muchivakwa chakaparara ichi mukutsvagwa kuri kuitwa vanhu vakapona mutsaona iyi usiku wose. Sangano rinozviti This Constitution, My Constitution rinoti harisi kufara nezvinoitwa nezanupf iyo inonzi iri kumanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti kumanikidza vana vechikoro uku kunoita kuti vanasikana kunyanya vatarisana nenjodzi yekubatwa chibharo. Rinotiwo gurukota redzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanofanirwa kuisa mitemo yakajeka inorambidza maitiro akadai. Mukuru wesangano iri muzvare Abigail Mpambi vanoti sangano ravo raendesa magwaro enyunyuto kumahofisi ebazi redzidzo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Tachinguva takatarisa vana vechikoro vazhinji vedu vatinenge tafunga kuti vaenda kuchikoro vatinoona vava kumaralis tinoona kuri kusabatwa zvakanaka kwavana ikoko. Zvinhu zvakadaro zvinofanira kumira yatingati neimmediate effect nokuti vana vakadaro vane kodzero dzavo ende havanenge vazhinji vavo vakadaro havana kutombosvika zera rokugona kuti ati ndinoda political party handidii zvinhu vaichi. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru.
Muzvare Mupambi vanoti pane kuti bazi redzidzo rikoshese kuchinja zvidzidzo zvevana sezvarakaita munguva pfupi yapfuura ringadai richikoshesa zvikuru nyaya yekuona kuti kodzero dzevana vechikoro dzachengetedzwa. Vati kumanikidzwa kuenda kumisangano iyi hakutyori kodzero dzavo chete asi kuti kunosiya vanasikana vari panjodzi yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo.
Marali iwaya mazhinji anopera usiku tine vana vasikana tinoona kuti pane njodzi huru yokuti vanokwanisa kana kubatwa zvibaro muprocesi idzedzidzi dzinenge dzichiitika. Tozodzoka todzokora toti kativo vachimbotsvake iko kumarali tsika yakadai inofanira kumira.
Murongi wemabasa musangano reThis Constitution Our Constitution mudunhu reMatabeleland South vaLangton Mpofu vanotsinirawo kuti bumbiro remutemo yenyika rinoburitsa pachena kodzero dzevana vachitiwo zvakakosha kuti bazi rezvedzidzo rive pamberi mukuchengetedza kodzero idzi.
Constitution yedu yenyika inotaura pachena kuti vana ngavave pa environment inobvumira yavanova safe. Ko usefu wacho huri kupi pamarali? Usefu wacho vanohwana kupi? Ndiana anenge achiva monitor vana ikoko kwavanenge vari kuma stadium? Ndiana anotarisa kuti vana havarasike kana tavapinde munjodzi? Izvo tiri kuti kwete, vana ngavakure vari mugora rakanaka, kwete kuti vane vakure vachikurisa sekuti masoja. Ayo havazi masoja, vana vedu havana vechikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo kana kubato rezano PF pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru kumanikidzwa kwevana vechikoro kuenda kumisangano yezvematongerwo enyika, vachiti bato rezano PF rinozikanwa nekushungurudzawo vasingaritsigiri, vachitiwo vechidiki hapana zvavangadzidza pamaitiro akadai. Vamaposa vanoti pane mutemo unotaura pachena kuti kana vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yavo, havafanirwe kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Nguva dzose panoitwa misangano yezanu PF munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanhu vanogara vachinyunyuta pamusoro pekumanikidzwa kuenda kumisangano iyi. Asi vebato rezanu PF vanogara vachiti vanhu vanouya kumisangano yavo nekuda kwavo pasina anomanikidzwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Muchikamu chechirongwa chedu apo tinotarisa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Eva Mudambanuki vekereke yeUnited Methodist pamusoro pemasangano akasiyana-siyana echiKristu emadzimai emuZimbabwe. Hurukuro iyi yakaitwa kuNashville kuTennessee kumusangano mukuru wemadzimai kuZimbabwe weWomen of Dominion International.
Musangano wegore rino wanga wakapfuma zvikuru. Wakasiyanei, wakasiyana pakuti tinofamba kubva pane chimwe chinano tichienda pane chimwe chinano. Gore rakapera takanga tine imwe theme. This year tine theme ya Surely in goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Chendadzidza pakuitwa in power kwaitwa madzimai nemutauri wedu Mai Utaunashe kubvire kusimbisa simba riri mune munhukadzi. Vanhukadzi wawe vanozvimiririra nekuone kukosha kwakaita munhukadzi zvichitorwa kubve muBhaibheri. Tichitenda zvakare nemarudzidziso anga aripo evana nemaages ese akasiyana-siyana. Saka wanga uri musangano wanga uri all around waibata vanhu wese.
Mungati mudzimai asina kuuya kumusangano uyu akarasikirwa zvakadii?
Wakaruzirira zvikuru, itori kurudzire kuti muna 2018 madzimai vanofanira kurudzirwa kuuya nevana nevakomana kubata basa guru rekutore dominion mukati mwenyika ino yatiri kugara iyo Mwari akatipa.
Zvakakosha zvakadii kuti munhukadzi ange achisanganirana nevamwe mumasangano akadai?
Zvakakosha nekuti munhukadzi anopfuura nemwaka wanda munorwadza semufananidzo kuti munhukadzi anofirwa, munhukadzi anokwanisa kusiiwa nemurume, munhukadzi ane basa guru rekuchengete vana. Saka paanouya kumusangano weWomen of Dominion anouya echipihwe simba kana kuti kuitwa empowered kuti arambe akashinga nekuone izvo Mwari, zvikomborero izvo Mwari akaisa maari kuti aramba achishandira Mwari nekushandire mhuri nekurarama upenyu hwekukudza Mwari nguva dzose.
Mumwewo ndiye angati, ndinoenderei zvangu kumisangano yakadai, inopedza mari, ndinongotarisawo paTV kana kuteerera paredhiyo.
Chikuru kubuda mumba, munhu akabude mumba make achienda kune vamwe, pakati pevamwe zvousina unodzidzawo kune umwe. Saka mune munhukadzi wose mune zvipo zvakaiswa izvo tinodzidza kana kutora kubve kune umwe nekune umwe. Papari kutaura muparidzi wedu kana guest speaker wedu Mai Utaunashe, tatodzidze zvakawanda kuti nyaya yemotherhood inorewei kungopa semufananidzo. Saka munoona manje kuti mudzimai anofanira kuti awe VW, a virtuous woman or wisdom woman or wise woman. Saka izvozvo zvakakosha, asi kana uri kumba kwako kana uri paTV, of course you can pick one or two things or we can learn, but it's always important to be out kudzidzwa kune vamwe vanhu.
Avo vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke yeUnited Methodist vachitaura naPraxedes Jeremiah weStudio 7 vari kuNashville, Tennessee. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inonzi yange nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzange dzakawandisa gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa mwedzi uno nemukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika muBritain, iro rakazivisa kuti kutyorwa kwekodzero zvikuru sei nemapurisa nemasoja mugore ra2016 kwainge kwakawandisa. Gwaro iri rinonzi Human Rights and Democracy, the 2016 Foreign and Commonwealth Office Report, rinoti nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuputswa kwedzimba dzevanhu, kurohwa nemapurisa, kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwekodzero dzekusangana nevamwe, kusungwa pasina mhosva pamwe nekuratidzira. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vaElasto Mugwadi vanoti havashamiswe neuwandu hwemhosva dzakaitika gore rapera. VaMugwadi vanoti vakatambirawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakawandisa dzinosvika 656. VaMugwadi vanoti hazvirevi kuti pakaita uwandu hwemhosva dzekutyorwa kwekodzero, asi kuti vanhu vave kuziya kodzero dzavo pamwe nekwekuenda kana kodzero dzavo dzatyorwa kuburikidza nedzidziso iri kuitwa nekomisheni yavo.
Maripotsi ari kuwanda nekuda kwekuti vanhu vazhinji vaakuziva kuti kune komishen inoona nezvekodzero dzavo. Izvi zviri kuitika nekuda kwekuti komishen iri kuita roll out kana kuti iri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, ichinoita atinoti maroad shows, maoutreaches aya ainenge ichiunganidza vanhu ichivadzidzisa nezvekodzero dzavo.
VaMugwadi vanokurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vayambire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga mukutsvaka rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kuti uwandu hudzikire. Sachigaro weZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP uye zvevari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana nechinhano chepasi chakaiswa Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero.
Regai ndikutaurire kuti history haifi yakapfunzwa nenyaya yekuti tazomboita karunyararo. Tikadzokera sure uko kunana 1983-84-85 tinowanikwa kune chinhu chainzi kukura umu. Tikafamba-famba pamberi apo tikaenda kunana 2008, tinowana kune hondo dzakaitika muZimbabwe zvinokodzera kuti Zimbabwe ipinde imomo.
VaMachisa vanoti vave kutyira kuti mhirizhonga ichakwira zvakanyanya gore rino nekuda kwesarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotsigirwa navaWilly Nyambe vanogara mumusha weruzhinji wechitambo muchinoi. VaNyambe vakambopazirwa imba yavo gore rapera vanoti mapurisa hapana chavakaita kuti vabate vanhu vakatema imba yavo, nokudaro vanoona mhirizhonga yakawanda kutanga gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nemapato ari kukurudzira vari kunze kwenyika kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato reZANU-PF richishandisa uwandu hwaro mudare reHouse of Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.